Mutare Mutasa district, Mutasa central constituents, Ward 12, Sadziwa, Pachikoro chinonzi Mbaza, Central Mbaza. Paitika zvinosuwisa zvinorwadza. Apo paonekwa mwana wairi aonekwa wakachekwa pahuro. Mushure mongo wakashayikwa nezuro magrade 1. Vana vanobva pamusha umwe chete.
Munganyatsoziva kuti vana ava ukama hwavo hwanga hwakamira sei chaizvo vasarwaka?
Macousin, brother ne sister. Saka mapurisa daidzwa akazokwanisa kusvika pasivanhu vanga vaungana vatobatsirana nevana vechikoro kusekondari Mbaza kuti vatsvage vanavo.
Vakazowanikwa vari papi chaizvo vanavo?
Vazovawana vakatourayiwa, vakagandwa mutoilet yeumwe musha wanga usashandiswi. Saka zvinhu zviri kutishungurudza zvakanyanya sevanhu vemunzvimbo iyoyo.
Zvii zvamuruda kuti zviitwe nechimbi chimbi panyaya iyi nemapurisa?
Chikumbiro changu semutungamiriri wenzvimbo ndechekuti dai mapurisa asvika pasi pasi penyaya iyi, tibate vanhu vakaita zvinhu izvi. Zviregedze kuita senyaya yana Makore yekwamurehwa uko, kuti vakazongoita nguva refu vanhu vakapara mhosva pasina chanyatsokubuda chiri kugutsa kune vakaparirwa mhosva yacho. Saka tinotarisira mapurisa achamhanya mhanya chaizvo kuti vabate ava vanhu vakaita zvinhu zvakanyanya kushata kudai. Ndo mashure ataona kwamutasa kunoku.